chiri kunetsa chikuru ndechekuti maAfrican countries asvika iyo panhano yekuti achigadziridza anonzi mademocratic states. Africa kubvira kunana Egypt, kunana Ethiopia, kunana Kenya, kunana Ivory Coast, Madagascar, Democratic Republic of the Congo, inyika dziri kuyedza idzo kuti dzibve pama one party state system kana kuti hondo dzanga dziri munyika idzodzo. Ndozvii zviri kunetsa. Chechipiri, upfumi hwawanikwa munyika idzodzo dzakawanda. Iye zvino tine upfumi hweoil yawanikwa kuNamibia, tine upfumi hwecoal yawanikwa kuMozambique, bhandi racho rinopinda muZimbabwe, tine upfumi hwenatural gas. Chaakunetsa ndechekuti chekutanga pane makampanies mamwe kune dzimwe nyika asina kuwana iwo matenda yekuti vakwanise kushanda nekuti vaonewo maprofits. Vanokwanisa kuwana vamwe vanhu vavanopa support yekuti vanhu vacho manje vagotanga kudi kutaura kuti isusu hatina kuwana zvatakwanisa kuwana. Ndo chekutanga. Chechipiri, nyika zhinji iye zvinoizvi tiri kutotsvanga kuti tikurukure nyaya yacho. Hadzina zvatinotaura kuti mamechanism ari transparent, ari accountable, ekuti agotora upfumi hwenyika hugopuhwa munhu wese kana kuti nyika yese ikwanise kusimuka pamwe chete. Ndo zvinotsanangura izvo zvatiri kuona kuCongo, kuGoma nezvatiri kuona izvi neizvi kunana Gorongosa kuTete.
Vamwe Dr. Rupia vari kuti nekuda kwekunetsa kwaakuita zvinhu munyika dzakawanda havaone Sadhaki ichiwana simba rekuti izonyatsogadzirisa zvinhu zviri kunetsa kuZimbabwe. Munotenderana here nepfungwa iyoyo?
Ini ndinoona Sadhaki ichine mukana nemasimba ekugadziridza zvinhu zviri kunetsa, kwete chete muZimbabwe kana kuMadagascar nekuDRC kuCongo ikoku. Sadhaki tichiitarisa inotarisa nekunetsa kuriita zvinhu muSouth Africa, Labour mastrikes ari kuitika, asi hanengati Sadhaki haisina masimba kana kuti yanetseka. Ndo magariro edu izvi zvinhu Sadhaki zvino inogona kuzvigadzirisa tichienda mberi.